chokwadi kuti bato redu reMDC riri muurongwa namanje kutsvaga vanozotungamirira matunhu atakahwina mumaelections amusoro 31 kumaguta akati wandei takaita zviya zvotaona vakuru kuti kana vaida kugona makudo rimira pakuru saka vakazama kubira sakakonwa samakudo atadza kupedza munda kana varima pakuru saka tiri kuita shishiyo iyoyo yokutsvaga atingati mameya emaguta nemachapeseni emakomitis anozotipa unyanzvi hwokubudisa zvinhu zvakanaka zvinoriritira vanhu vomaguta imomo
vari kusharwa va inhengo dzakasharwa kuve makanzura here
tichiinda kumaelections tatine vanhu vakawanda vakataura kuti vanoda kuzova mameya vamwe vachidawo kuita maMP sesu vamwe vachidawo zvakawanda wanda zvamaseneta asi tabva mumaelections umu takazowanawo vamwe vakanga vachidawo kuti vaconsidhe kuti vave mameya saka tine vanhu vakanyora vachiapply vachiita maCV avo pachirungu minguva yekuinda kusarudzo nevakazenge vanyora zvino zvino asi pamwe chetepo kunyange vari makanzera vakazonyorawo musure mumaelections kuti kunyange tiri kanzera kuda kuitwa meya vese vavo vakatorwa nepati vari kusarudzo vari kutariswa kuti vanokwanisa here maererano nezvinotariswa kuti izvo zvinogona kuti munhu akwanise kuva meya
nzira yamaa muchishandisa yekushara nayo ivo vamuri kutsvaga kudoma mameya awa iyi nzira ipi papachivhotwa here
kwete zvatiri kuita ndezvokuti izvo musi wa16 womwedzi uno watiri boka redu renational executive rakagara dare rikatarisa nyaya iyoyi rikaona kuti zvakanaka kuti leadership ipi atingati pachingu guidance mukusarudzwa kwokuti ndivanani vachaita mameya saka zviri kuitwa ndezvokuti izvo kunotariswa maCV akaapply vaya munhu achirondedzera kuti ini ndounyanzvi hwakati ndagara musangano zvakati ndinezvidzibowo zvakati ndine zvidzidzo zvakati zvese izvozvo zvotariswa nevatungamiriri vemusangano kuti zvakamira sekutsemenzera maCV aya pamusoro peizvozvo utungamiriri hwahwo huchigara zvepasi navanhu vaya vakaapuraya mumwe nomumwe vachitaura naye ino vachitarisa kuti zviva zvakati zvinoita zvakamira seiwo pamusoro paizvozvo utungamiriri hwahwo huchitaura zvemakanzira aya anozorova ndiwo anozorova bhabhatizi yatinoita tisizvo uyu ngaachinoita munhu anotumirira sameya vese vaivazvotohwazve votaurwa navo pamwe chete neridhashipi
vamadoma ava vanokwanisa here kuzenge vachizokwikwidzwawo nevamwe vanenge vachidawo kukwikwidza pachinzvimbo chameya ichochi
musakoshwa kuti rwendo runohwu makanzuro edu mazhinji ane vashomavo vakasarudzwa semakanzura ezano zvichida naivo vanogona kuzonounzawo avanenge vachiti vandiwo makandidhetsi avo hatizivi